hoi 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 erere hoi hoi omarume akabva mujeje hoi 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 erere omarume akabva mujeje mururu nemuridzo mangemba chora video pakuda fananidzo chero zvabuda ndizo komara tapira mai chigunwe mukanwa kunge ndasisina mari maruwa kubvuma bvuma kumirira vale mwenda kupini na key manje ndakwenya masiri sese zvandaita achieve mururu nemuridzo mangemba chora video pakuda fananidzo chero zvabuda ndizo nanga mugomo kushopera huni gumbo reshumba sekuruka guvi kune vatene vedzambara gumi tese toshanda tiwane upfumi chaka chaka atiza mutengeni kumarinda kuwanika nhengeni zvikatakwa andimbo muchemeri akaramba andimbo muchengeri shoko rasvika nedzoi chuwa ndakatadza ehoi ugevha kuramba chiboi tese tichavigwa musoyu kubva kare muchifuraya mazai inini ndichida maboyu kubva kare muchikanga maputi muchisaka cooking oil hoi hoi ho ndiri hombarume hombarume yakabva kujeche zvikatakwa ndogara muzuva ndikatakwa ndogara mujeche hombarume yakabva chipfuwa hombarume yakabva kujeche ndikatakwa ndogara muzuva hoi 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 erere hoi hoi hombarume yakabva mujeche hoi 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 erere mangemba chora video pakuda fananidzo chero zvabuda ndizo gomara tapira mai chigunwe mukanwa kunge ndasvisvina mari maruwa kubvuma bvuma kumirira vale mwenda kupini na key manje ndakwenya masiri sese zvandaita achieve mururu nemuridzo mangemba chora video pakuda fananidzo chero zvabuda ndizo hoi erere hoi ho ho hoi erere hombarume yakabva kujeche zvikatakwa ndogara muzuva ndikatakwa ndogara mujeche hombarume yakabva chipfuwa hoi 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 erere hoi ho ho hoi erere hoi hoi ho ho hoi erere ndikatakwa ndogara mujeche zvikatakwa ndogara muzuva.